mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina, chivabvu 18, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vakurudzira paramende kuti apo iri kuzeya bhiri rekuvandudza mimwe mitemo yesarudzo ibva yagadzirisa zvose zviri kuita kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro makore ose. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa svondo rinouya kuparura mhemberero dzekukurudzira kuremekedzwa kwetsika nemagariro evanhu. Zimbabwe yobatana nedzimwe nyika kucherechedza svondo rekudzivirira tsaona dzemumigwagwa pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vari kukurudzira dare reparamende kuti riedze kugadzirisa zvimwe zvinhu zviri kupa kuti sarudzo dzemunyika dziite mutauro makore ose, vanopikisa vachichema kuti dzinenge dzabirirwa zvemhando yepamusoro. VaChamisa vakanyora mashoko aya padande mutande ravo reTwitter panguva iyo dare reparamende rave kuzeya mimwe mitemo yekuvandudza mitemo yesarudzo. Asi masango ano akaita serinoongorora nyaya dzesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network riri kuti hapana hapo zvizhinji zviri kuvandudzwa. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vaChamisa vati zvimwe zvinoda kugadziriswa kuti vari kukwikwidza vawane gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Kuti zvinenge zvabuda musarudzo zvibve zvaziviswa nekukasika, kuchengetedza vavhoti uye kuti vari kumamisha vasahamanikidzwe kuvhotera vanhu vavasingadi nekushandisa chikafu kutenga vavhoti. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kugara vachivimbisa kuti nyika ichaita sarudzo dzakachena. Vanotiwo vari kuda kuti dziitwe murunyararo. Mutauriri webato ravaChamisa kuBulawayo vaSweden Chirodza vanoti mukuru wavo ari pachokwadi. Asi munyori anoona nezvekufambiswa kwemabasa muZANU-PF vaObert Mpofu vanoti vaChamisa vanofanira kuudza nhengo dzavo dzeparamende kuti dzishande zvakasimba mudare kwete kungonyunyuta. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvesarudzo vaimbove mukuru wekufambiswa kwemabasa musangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reElection Resource Center vaSolomon Bobo Sibunu.
Tinotanga kurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti zvatapinda mumwaka wesarudzo kudaiso chatinotarisira ndechekuti sarudzo dzifambe murunyararo, dzifambe zvakanaka, dzigone kutambirika, dzigone kuzogamuchirwa sesarudzo dzinenge dzapa muono wevana veZimbabwe zvichiteera zvavanenge vazosarudza kubva kumakanselers, mamembers of parliament avo vanova members dzeparamende neexecutive inova presidential. Saka tinokurudzira vana veZimbabwe kuti vagone kuita zvose zvavangakwanisa kuita kuti runyararo rurambe rwuripo, pasave nekumanikidzana, pasave nekumbunikidzana, nekuti ndo chinchinenge chakakosha. Zvinhu zvinotemerwa sarudzo dzinotemerwa negwara kana tichiverenga section 155.
Asi pane vari kuchema chema tanzwa, mutungamiri weCCC vaChamisa vabata nhau dzakati wandei apo dzavanoti dzinoda kuti dzigadziriswe pamberi pesarudzo. Vazhinji vari kuchema kuti sarudzo dzinogona kusaitwa pajekerere. Munotiwo kudii?
Vanoti sarudzo hadziitwe pajekerere, ndofunga vane zvavanenge vachiona, nekuti hakuna munhu anozoti akaona imbwa anoti ikatsi. Ane zvimwe zvaaona paimbwa iyo zvaanogona kufungidzira kuti imbwa iyi yave katsi. Zvimwe zvacho zvinhu zviri pachena zvatinotoona, zvakafanana nekufanisiswa kushandiswa kwezvekudya kukambena zvakafanana nekushandiswa kwe kunyaya even ye voters roll chairo gwaro revavoti kuti haripo kana risipo tingatisarudzo dziri kuitwa pachena here pajekerere here kana tatotarisa nyaya iyoyo takutoona kuti hapasi sina ujekerere huripo hapa nekuti hatigone kuteerera kuti Mashonaland West ine 900,000 people vakaregista mugwaro tisingazivi kuti vanhu ava vari nechepapi chaipo muMashonaland West izvozvo pachezvazvo zvinogona kuratidza kusatambanuka kwesarudzo saka zvizhinji zvatinogona kuona zvakafanana nekunge marallies achinge achida kuitwa dzimwe nguva mamwe anotadziswa kuitwa dzimwe nguva kunoitika mirizhonga nekuda kwaizvozvo sarudzo idzi dzinogona kunzi hadzina kutambanuka nekuti kana tichiverenga section 155 yebumbiro remutemo wenyika inotaura kuti sarudzo dzinofanira kuitwa zvakatambanuka free fair kutambirwa munhandare yakaenzana uye dzinofanira kuitwa murunyararo saka tikaona kwaitwa tsvimbo mugodzi tikaona vanhu vachimhanyisana tikaona vanhu vachitukirirana kureva kuti sarudzo idzodzo hadzisina kutambanuka sematarisirwo adzinenge dzichiitwa
tingatawo kutarisa kuti vebato riri kutonga rezanupf vari kuti zvinhu zvakanaka takatonzwa vamunangagwa vachiti chero vekunze ngavauye vazozvionera kuti sarudzo dzichaitwa zviri pachena amenowo munoti iwo nemashoko aya
kana vachinge vakokwa sekudaro unotarisira kuti akokwa agozovi nezvaanotaurawo pane zvaanenge aona kana achizenge ataura ndinoona kazhinji kacho ndopanozonoita mukaha mukuru pakuti zvavanenge vataura sevabva kunze vauya kuzoongorora sarudzo kubva kunze hazviitwe tikada kutarisa muna 2018 tinoona vazhinji vakakokwa vane zvavakasiya vataurawo asi taona kuti vakakoka vachona havana chavaita pane zvose zvakataurwa zvacho saka nekuda kwaizvozvo tinoona kuti kukoka kunofanira kuri kukoka kunoratidza kuti tinozogamuchira zvamuchazotaura zvinenge zvabva mumaoni zvamunenge maita se zvamunenge maona kwete kuti mokoka asi muchinge makoka mozoudza vanhu kuti musatiudze zvamaona nekuti machikoka kuti tiuye
vaimbove mukuru wezvemafambisirwo emabasa musangano reelection resource center vasolomon bobo sibunu vange vari parunhare kumonrovia kuliberia nestudio 7 mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vari kutarisirwa svondo rinouya kuparura mhemberero dzekukurudzira kuremekedzwa kwetsika nemagariro evanhu kana kuti national culture month pakariyangwe secondary school grounds kubhinga kumatebeleland north vachiparurawo chimwe chirongwa chenational gallery of zimbabwe muguta revictoria falls zvinonzi mhemberero dzegoro rino dzichange dziri dzemwedzi wekukurudzira kuremekedzwa kwetsika nemagariro dzichaitwa pasi pedingindira rekukurudzira kusiyana kwetsika kubatana uye runyararo kana kuti promoting cultural diversity unity and peace kuri kutarisirwa vamwe vanhu vachabva kuzambia mozambique malawi botswana south africa nenamibia mwedzi weculture month unopa mukana wekusimudzira nekuratidza kusiyana kwetsika dzemuzimbabwe mumashoko kuvatori venhau nechipiri manheru gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai monica mutsvangwa vakati kuparurwa kwemhemberero idzi kuchapa nyika mukana wekuti iunze kuyanana pakati pevanhu vane tsika dzakasiyana sachigaro venational languages advisory committee muzvinafundo ruby magosvongwe vanotsinira kukosha kwemutauro mukuchengetedza tsika nemagariro ngatinzwei vachitsanangura
ndinoda kutenda zvikuru mukoma Evans nemubvunzo wamabvunzo wekuti chirongwa ichi chemitauro chakakosha zvakadii munyika yemuzimbabwe zvakawanda zvakakoshera mutauro wedu kuti nenzani ndopatinotangira unombonzani ndozvakakoshera mutauro wedu izvozvo kana ndichinzi nini ndiri mukunda wekwangana zvichienda zvakadaro kana kuti ndiri mainhingi zvichienda zvakadaro zvine zvazviri kutotaura tiri kutaura nyaya yekuti identity yako unonzi hani unobvepi uri kugarepi wakanangepi zvese zvakagukuchirwa mutauro wedu.
Pama zita amabata apo, zviri kupinda papi mumitauro yenyika, patsanangure zvishoma ipapa.
Pandiri kuti inini unonzi ani, handisi kubvunza zita remunhu. Ndiri kubvunza inini, takanangana nezvinhu zvatinokoshesa, tsika dzedu, magariro edu, zvitendero zvedu, zvatinodya, mishonga yatinosenzesa pakurapa. Ukama watinawo pachedu mungava mumhuri kutanga, zvoenda munharaunda, zvoenda mudunhu, zvozoenda mutinoti munyika yese tenderere. Pandiri kuti nyika apa, tine nyika yatinoti kune nyika yana mambo Mutasa, kune nyika yana mambo Simunya, kune nyika yana mambo Mapanzuri, kune nyika yana mambo Zimuto. Handisi kunangana nenyika yeZimbabwe pasi rese tenderere, ngekuti zvinokosheswa munyika dzakasiyana siyana dzandiri kutaura mapockets aya zvinhu zvinenge zvakati tsaukei zvishomanana, asi zvichingoti buritsira pachina kuti tese tiri zvizvarwa zvemarudzi evatema vakagara munyika inonzi Zimbabwe, taibatanidza hese yakadaro.
Nemitauro yakawanda iri munyika iyi nechirungu chakati kuuya ichi, zvinoda kuitwa ndezvipi veruzhinji vangade kupanzwisisawo ipapo?
Chikonzero chiri kufanira kukoshesa mutauro wedu kunangana nemhemberero dziri kuuya zvinezvi. Pane zvatakarasikirwa nazvo zvakawanda zvatiri kufanira kundovhundunyura tichidzokesa, ngekuti taita utera hwakawandisa munyika yedu. Mukatarisa vanhu vari kuita makuna kuna, vanhu havachava kupara ngozi, vanhu vakuurayana, mosva dzacho dzawandisa, vana vakurova vabereki, zvichingoenda zvakada, nenyaya yekuti tabva pane mwongo unotitsanangura kuti tiri vanhu. Chinotiita kuti tive vanhu chii? Zvese zvakagukuchirwa pai mumutauro wedu. Ndingaramba ndichingotaura nchienderera mberi.
Avo vanga vari sachigaro weNational Languages Advisory Committee muzvinafundo, Rubi Magosongwe, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza svondo rekudzivirira tsaona dzemumigwagwa pasi rose reUnited Nations Global Road Safety Week. Nezuro pakaitwa mabiko aitungamirwa nesangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, pamuzinda weNational Railways of Zimbabwe muHarare. Svondo iri riri kucherechedzwa kubva musi wa15 Chivabvu kusvika musi wa21 Chivabvu, nechinangwa chekuratidza kukosha kwekufamba, kuchovha mabhasikoro nepanokodzera kushandisa dzimotokari dzinotakura veruzhinji. Sechipo chayo mukukurudzira kufamba kwakanaka mumigwagwa, sangano reTraffic Safety Council of Zimbabwe rakapa chipo chependi kuNational Railways of Zimbabwe kuitira kuti inyore zviziviso panopesana njanji nemigwagwa zvekuyambira veruzhinji kuti vangwarire. Mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu vaMike Madiro ndivo vakange vari munyarikani pamabiko aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Akandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi everuzhinji rePassenger Association of Zimbabwe, vatafadzwa George Goliati.
Pembera Global Road Safety Week isu sesangano rePassenger Association of Zimbabwe hatisi kufara nemamiriro aita mugwagwa munyika yese, kana achitarisa kuti kunogara vanhu kwakamira sei. Vanhu vakufamba nzendo refu kuti vangu vachinobata mabhazi nemuchovha mumadhorobha umu.
Izvi zvinokanganisa zvakadii vanhu ivava vanenge vachifamba nemichovha kana vanofamba nemabhazi?
Izvi zvinoita kuti vanhu vasangana nenjodzi dzakawanda. Ndozvinoita kuti vanhu vazokwira kukwira zvimotikari zvimwe zvipipp zvimapirate taxi zvinozokonzeresa tsaona kana kuti ivo kusangana netsaona vari mumotikari idzodzo nokubirwa pamwe chete. Saka tichingokurudzira hurumende itarise kuona kuti mugwagwa yawandudzwa nekuti 90% yemugwagwa yedu haina kumira mushe zvikuru. Takatarisa kumatebeland, takatarisa nzvimbo dzakafanana nana Victoria Falls wange chikambula wayo rodhi idzodzi chipo chokuti hachisina mugwagwa. Mugwagwa yachereka zvekuchereka zvezvi inoda kuwandudzwa nekuti ikure nekuti mota dziri kufamba ipapo marori makuru mabhazi nedzimwe mota dzakadaro. Uye zvakare mugwagwa iyo inoinzira nyika mari sezvo kune nzvimbo inoshanyirwa zvikuru inodaidzwa kuti Victoria Falls ine vashanyi vakawanda.
Tiri kuona kuti macherechedza iro svondo rekurwisana netsaona mumigwagwa. Panguva iyo tsaona dzemumigwagwa dziri kunzi dziri kukwira muZimbabwe. Zvii zvamungataura?
Kuwanda kuri kuita tsaona pamugwagwa kunokonzereswa nezvinhu zvakasiyana siyana. Nyaya yekutanga kusawandudzwa kwemugwagwa. Imwe mugwagwa yapera yakagadzirwa makora akawanda apfuurayo haina kuzombobvira yawandudzwa sezvainofanira kunge ichiitwa gore negore. Ndezvimwe zviri kunetsa kushanywa kwevatyairi pamugwagwa. Vamwe vatyairi vane zvirwere zvavainazvo, vamwe vanorwara vari pamugwagwa. Ndezvimwe zvinhu kuti munhu anogona kungofriza kana kuti abatwa nechimwe chirwere pamugwagwa. Nyaya yematya chaiwo chaiwo chaiwo, matya ari kuuya amwe mazhinji ari kubva kunze kwenyika aenderane netereni yemuZimbabwe anenge achibva kunana kuchando. Kusaongarerwa kwemotikari dziri kupinda muZimbabwe kuti dzakamira sei nezvimwe zvinhu zvinokonzeresa futi tsaona. Pane zvakawanda zvatinokwanisa kudoma zviri kukonzeresa tsaona pamugwagwa yeZimbabwe nekuti takaita chisungo. Chisungo icho chachishande chinongogara chiringowo papepa vanhu vachipera kufa. Tirikushaya action, yati kuti hashtag action now.
Saka zvii zvamuri kukurudzira kuti dai zvaitwa vaGoliath?
Chekutanga, ndinoda kuti mugwagwa yedu yange yakagadzirirwa mota shoma-shoma uye zvakare imwe mugwagwa yapera haichawandudzwe zvainofanira kunge ichiitwa makore nemakore. Vatyairi dzimwe nguva vari kushanya pamugwagwa nezvimwe zviri kukonzeresa tsaona pamugwagwa. Kana tiri kuti tiri kugadzira mugwagwa, mota dzisingakodzere kufamba pamugwagwa ngadzibviswe. Vatyairi vasingagoni kutyaira pamugwagwa ngavabvise. Ndosaka tiri kutaura kuti dambudziko redu rinogona kugadziriswa pakaita nyaya yemapoint system yekudhidhakita mapoint system kubvisa mapoints kuvanhu. Dambudziko redu rinogona kugadzirisika zvakare.
Avo vange vari mutungamiri wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi everuzhinji rePassenger Association of Zimbabwe vatafadzwa George Goliath vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Mubepa nau reZim Live mune nyaya yekuti mapurisa akazivisa nezuro kuti mumwe mwana ane makore mapfumbamwe akadona akafa achitiza zvigure kumabvuku muHarare. Nyaya iyi ichiri kuferefetwa. Mubepa naure Herald mune nyaya yekuti Mozambiki neZimbabwe dziri kuzeya nyaya dzekudyidzana pane zvemagetsi. Magetsi ari kushomeka zvakanyanya munyika dzemudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Mutungamiri wenyika yeMozambiki vaFilipe Nyusi vari kushanya muZimbabwe kwemazuva matatu nemakurukota avo nechinangwa chekukurudzira kudyidzana. Zimbabwe inotenga mamwe magetsi kuMozambiki. Bepanhaure Newsday rine nyaya yekuti bhanga guru rinokweretesa nyika dzepasi rino mari reWorld Bank rinoti Zimbabwe iri pakati penyika gumi dzinodhura chikafu zvakanyanyisa. Bepanhaure Chronicle rine nyaya yekuti mumwe muzvina bhizimisi Limukani Kupe akasungwa achipomerwa mhosva yekuba achiita mhirizhonga. Limukani ane mabhizimisi kumatebelelen South anonzi aitungamira chikwata chevanhu vanomwe chaibira vanhu nepfuti. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Studio 7 mamuke hivi ni zangu zendaida kutawala zangu matikoma angu waliku wanuti panda wa kutawala zangu murumo ya nangu mnaka kuhwe wa kumana tinango musora asari kuzama tarida hii rodi siruku wakwa Mzimbabwe apana kwa kumbo ito rodi zingango zizisi one time zato wapa one time zato pera from my minutes pasina 2 months nekuda kuti muna apinda umana kusumuzashu ngatite tichuona kuti ziri kweri kusumuzashu aziko ba tichishitari sisa rodi nga yengo ita ya rodi kuti rodi zino wapa batu kwete zise one time ari kuzama murumo ya tichachuona kuti wachamisa mwere waka watunga mina chere nini ikisi ya mkia isa pawari wachamisa wakuna kuti mwere waka watunga mida wana ugona ere kuti rodi yese kwa bushu ye murewa ye bowera ye masingo ye kupiku zaka watiefu zese zino kwansa wakazi wakukua ingu cheti atitaure zutu pakatini pakati nga hapi nje mkuma na bati mkuma mudara wakana achimbo zama wapaneza hii wapu mkabi wachipu siri nani sorry ningari besa mama kiki
Mamukasei pa Studio 7 kunotambuka zvakanaka chaizvo. Zvinhu zviya zvakufumuka manje. Mazviona manje kuti ana charumbirawa wakangofanana namunango agwa. Wakatongofanana yezvo kaizvo. Vanoitonga vachiiti chii muzano kamunhu. Iri kutofa yakaroda iyo yacharumbira iyoyo. Iri kufa yakaroda. Charumbira dzatswa akatengwa kuti aiti munangagwa nachamisa vasangane vataurirane. Yange itori nhumwa yamunangagwa kuti vauraye munhu waMwari, vauraye mukomana. Manje yafa yakaroda chokwadi chabuda pachena. Hezvo zvakuputika.
Makadini pano. S7 pane penyuro Voice of America. Makadiniwo kwese kwese kwamugere koko. Hama dzangu zvakaoma. Mupenyu mendupindu zveshuwa. Taenzwa tichizanzi kurai muone zveshuwa takura takona. Tatemeswa chaizvo ndizvo Zimbabwe. Zimbabwe yazotitemesa musoro. Zvakatotishaisa kuti todii achatozivi zvokuita chacho kuti tochiita zvodidini kutiwo munangabwa anzwawo tsitsi aziyiwo kuti rati kune vanhu vandiri kutonga vandiri kumirira kubva kana ambonetazve handiti kungozi ngopawo mwere omboitawo saka tokukumbira tokuchema vamunangabwa woye kuti chimbozwai chimbotipewa mukana timbotongo kana inini hangu inini ndingotongawo inini inini hangu chaichai ndinobvatotongawo mombondipawo mukana ndimbomuratidza kuti zvingoizwa sese ndatenda
mamukasepa studio 7 apo indinokumbira avo kuti zvaigoneka maitoro avo vashamisa motora vamunangagwa vamuvesa apo motora madhuku motora nani vese vane chokuita nekuda kufoterwa kuti vate mapurezidhendi enyika vatitaurire pamhepo tichinzwa kana kuti vamiriri vemupati wa ose tichinzwa zvavanoda kuitira nyika ruzhinji rwuwanisa rubve yakanaka
kadiko pano ndiri kwamudzi zvitavo Zakariya ndiroda kungotaurira vanhu vekumaruzevha ko kuti vanhu ngavachangamuke vari mukai shuwa tingati topinda zvino mukuru watinaye uyu mukuru anoita basa rokuvhura mabhiriji mukuru anoita basa rokuvhura makliniki kuvhura zvibhorani kumbeya nenyika achingovhura zvese izvozvo zvinara ndibasa rese muzuro unoita akaona achipa vanhu madeeds of grants achinyepera kuti mavana matitle deeds imba ikuye kwete title deed anoiziva mashandiro ayo uyu 21 farms. Mwana umu wacho na wakachanda na hii. 25 properties. Kwa hivyo walipo yike sunuwa ni mangani. Vaisi wana kubaku tara kubane chini yeti vaisi wana. Sakani mangani. Tuna mba chumwe tupa mbili na hii. Haa, wanu kati mbali kumara sefo. Yesu noti riku sapi ufu mpoto. Nikuda kama buri. Iyo wachi shao, sunonaka, wachi bagolide, wachi buda wachi nalano. Sisi ngambo sivika na chumwe churu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatinotema takarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokukurudzirai kuti mazwi enyu asarebesa, kuitira kuti vakawanda vawane mukana wekuburitswa pamhepo. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvezvirwere muAmerica, Center for Disease Control and Prevention, rinoti huwandu hwevanhu vari kufa mushure mekushandisa zvinodhaka hwati kwirei kupfuura muna 2022. Gore rapera vanhu zviuru zana negumi kana kuti 110,000 vakafa muAmerica mushure mekushandisa zvinodhaka. Huwandu uhu hwange hwakawanda nezvikamu zviviri kubva muzana zvichienzaniswa negore ra2021. Nigeria neAmerica dziri kuferefeta kurwiswa kwemotokari dzemuzinda weAmerica mudunhu reAnambra nevanofungidzirwa kuti ndevechikwata cheIndigenous People of Biafra. Vamwe vashandi vaviri nemapurisa maviri vakafa uye mamwe mapurisa nemutyairi wemotokari vakapambwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Prince Harry mwanakomana wamambo Charles VIII vachangobva mukugadzwa umambo kuBritain anonzi akapotsa aita tsaona muNew York apo motokari yainge yakamutakura nemudzimai wake Meghan Markle kana kuti Duchess of Sussex naamai vake amai Doria Ragland vakadzingirirwa nevatori venhau. Vatori venhau ava vanonzi vairamba vachidzingirira motokari yavo kwemaawa maviri zvakapa kuti vapotse paita njodzi dzekubonderana kwemotokari. Prince Harry nemudzimai wavo vakazokwanisa kutiza mushure mekupinda mune imwe motokari. Vaviri ava vange vari muNew York kumabiko EMS Foundation Women of Vision Awards. Amai vaPrince Harry, Princess Diana, vakafa kuFrance muna 1997 vachimhanyiswawo nevatori venhau. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNew York vari mukuru wesangano reGlobal Exchange Program vaInnocent Ndenda kuti tinzwe zvizhinji.
VaPrince Harry vanobva muimba yehushe. Sezvo vachibva muimba yehushe, ibangano muchateya kuzondana. Saka vanhu vanenge vachitsvaga nhau kutsvaga kuti vaone zvekutengesa mapepa zvine zvisina kunaka hazvo. Asi nokuti ndo vanobva muimba yehushe, vanhu vanobva muimba hushe vanhu vanga vada kuziva nhoroondo dzavo, mararamiro avo, magariro avo nezvavanodya nezvavanopfeka nemafambiro avo. Saka chiripo chiripo, ndarira imwe hairiri. Saka inotoda kuti vatorwa vazivewo kuti zviri kufamba zvii.
Zvinenge zvichiri zvekutsvaga nhau here izvi vaNdenda kusvika pakuzovadzi ngirira zvemhando iri kutsanangurwa iyoyi?
Hapane chakanakira chimwe. Ngai kwadzo ndedze mucheche dzomukuru dzinoreva kudya. Saka vemapepa nhau vanenge vachiti vakaonawo nhau voona zvekutengesa. Saka hapana chakanakira chimwe. Ndo zvinove zvakaurayisawo amai vake izvozvo, asi ndo zvinoitawo kuzvarirwa muimba yehushe.
Tanzwa kuti vamwe vacho vaitomhanyisa dzimotokari, dzimwe dzikadhuma vanhu, dzimwe dzichipinda nyangwe nemumared roboti. Panenge pachine chakanaka here ipapo?
Vatori venhau vane dindingira ravanotiro kukakara kununa hudya kamwe. Saka vakanga vaona zvakadai vanenge vaida kutora vachitengesa. Munofanira kuziva kuti Prince Harry pavakatengesa bhuku ravo ndo vakatengesa kudarika munhu wese pasi rinorosa. Hakuna munhu ane bhuku ratatengwa.
mumwe muchizvarwa cheZimbabwe kuNew York. Vandenda vachitaura vari kuNew York neStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndokusiyai muina Chris Gande achikupai nhau dzeIsiNdebele. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.